Musangano wanhasi warongwa nesangano remedia Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe zvichitevera basa riri kuitwa nehurumende rekushandura mutemo weIPA. Kana hurumende ikapasisa bhiri iri, inenge yapedza kusandura kana kubvisa mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muMISA Zimbabwe vaMalvin Mukudu vaudza Studio 7 kuti vafara chose nekuti vatapi venhau havari kuti bhiri remedia practitioners bill ripinde munhu wese wese.
Majournalist anga achito ngapave paine standard yakakura yekuva identifya nekuti havadi kuzenge vachisvibisirwa mazita avo nevamwe vanenge vachiita basa zvisizvo.
Mupepeti wenhau wekambani yenewzimbabwe.com Ngosana Dlamini audza Studio 7 kuti mutemo uri kuuya uyu unofanira kugadzirisa nyaya yevatapi venhau nevamwe vanoshandisa madandemutande kana kuti social media.
Zvandaona ndezvekuti isusu semajournalists tinoda protection, zvekuti zvatinonyora sevatapi venhau zvisazosanganiswa nezvevaya vanongoita zvekusekesa vanhu, nekuti isusu takaenda kuchikoro tikanotraina basa rekutapa nhau, basa rejournalism. So bill iri riri kubuda rikada kuti tisanganisa nevanhu ivavo kuona chikurumidza kusviba, nekuti ava havana kuita training yejournalism.
Nyanzvi munyaya dzekutapwa kwemashoko nenhau zvakare vachidzidzisa kuZimbabwe Open University vaMishek Rusere vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti pave nemusiyano pakati pevanhu vakadzidzira basa neveruzhinji.
Vana tingati vari correct, vari right pakuti vapatsanurwe kubva kurudhende rwese, nokuti kana munhu aenda kuchikoro anoda kuonekwa seakaenda kuchikoro, kwete kubatanidzwa pamwe chete nana tabve mvuma.
Hurumende iri mushishi yekushandura mutemo wezvekufambiswa kwemashoko, uye yakabvisa mutemo weIPA ikausiva neweInformation of Freedom Act, Zimbabwe Media Commission Bill uye Zimbabwe Practitioners Bill. Ndiro bhiri richapedza kushandurwa kweIPA. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.